Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi nenguva dza 7 pm uri musi wesvondo nyamavhuvhu 19 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amai Tokozile Angela Matutu voradzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eHeroes Acre. ZANU PF yotura mapepa ayo kumatare mangwana ichiti vakakwikidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira bato iri vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda. Asi veMDC Alliance nevamwe vari kutsigira vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakaitwa gamba renyika Amai Tokozile Angela Matutu varadzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eNational Heroes Acre muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti bato ravo riri kufara zvikuru nekuva nenhengo dzakawanda muparamende. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura pakuradzikwa kwaamai Matutu pamarinda anovigwa magamba enyika nhasi, vamunangagwa vatsanangura mushakabvu semunhu akashanda zvikuru kuti madzimai asimudzirwe munyika.
The late national heroine was humble, modest, unassuming, and approachable, with a loving and motherly character. A devotee Seventh-day Adventist, the late Amai Matutu's God-fearing humility, honesty, transparency, trustworthiness, and love underpinned her success in the party and government.
Mashoko ava Mnangagwa aya atsinirwa nenhengo yepolitibhiro yeZANU PF uye vari gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa.
Aiwa tine urombo nekushaka kwa Comrade Tokozile Matutu, munhu yetakashanda naye zvikuru, akanga ari munhu anokurudzira kuempowerment yemadzimai, anga ari munhu anga ari honest ari pachokwadi, anga ari munhu aida unity. So ndine urombo nezvaitika kuna Comrade Tokozile kuti asvaikirwa negamba redu.
Vamunangagwa vatiwo vari kufara zvikuru sebato kuti vakawana nhengo dzeparamende dzakawanda musarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru, asi vamunangagwa havana kutaura nezvekukwikwidzwa kumatare kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Kunyange hazvo ZANU PF yakakunda zvine mutsindo musarudzo, MDC Alliance iri kukwikwidza zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nedzimwe nzvimbo 20 uko kwakakunda ZANU PF musarudzo dzeparamende. Nengo yepolitibhiro yeZANU PF vapo mangwana vatsanangurawo amai Matutu semunhu akashandira nyika pamwe nebato ravo zvakakomba. Izvi zvatsinhirwa nevaimbova mumiriri wekuwadzana muparamende amai Betty Kaseke.
Isusu semadzimai tirikunzwa kurwadziwa zvakanyanyisa nekurasikirwa kwataita namama vedu mai Tokozile Matutu because ndiya mai vakanga vari amai vakanga vachitifundisa kunyanyanyanya isusu vakanga vachiri kukura mupolitics.
Amai Kaseke vati madzimai anofanira kushandira nyika zvakasimba sezvavanoti zvakaitwa namai Matutu kuti vagozopiwa remekedzo rokuvigwa pamarenda eHeroes Acre sezvaitwa amai Matutu. Pari zvino vanhu vakawanda vakavigwa pamarinda anovigwa magamba enyika vanhurume. Amai Matutu avo vakaberekwa musi wa26 kukadzi 1957 vaive nhengo yezapu. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere, zapu nezanupf zvabatana. Mushakabvu akabata zvigaro zvakawanda muzanupf muboka remadzimai uye akazogadzwa kuva gavhuna wedunhu rematabeleland north kubva muna 2005 kusvika muna 2013. Muna 2012 vakaitwa sachigaro wezanupf mudunhu rematabeleland north uye muna 2015 ndivo vakanga vari mutevedzeri wasachigaro wepan-African Parliament. Muna 2016 vakazoitwa mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko kusvika pavakazoshaya musi wemuvhuro. Amai Matutu vange vari mutevedzeri wemunyori muboka remadzimai mubato rezanupf. Mushakabvu asiya murume vajonathan Matutu nevana vana vakomana vaviri nevanasikana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
ZANU-PF iyo yaunganidza chikwata chemagweta gumi inoti iri kutarisira kuti ichatora mapepa mamwe kudare reConstitutional Court mangwana mangwanani kuti dare iri nemusi wechitatu ritange kuzeya nyaya yakakwidzwa nemutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa kuti sarudzo dzemwedzi wapera dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. VeMDC Alliance vari kutsigirwawo nevamwe vanhu vane chitsama vakakwikwidza musarudzo idzi. Kuti tinzwe nezve nyaya yemapepa iyi, tabata munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Tatopedza kugadzira ma heads of arguments akanzi isusu sema respondents tinge tafaila by tomorrow 10 o'clock. This is the reason why tiri kushanda nezuva resande ranhasi rineri. Unofanira kunge riri zuva rokuzorora resabata, asi tate Mwari tiregerere. Takanzi nedare tishande musi wesvondo, saka tiri kushanda takatogadzirira kuti tifaile mapepa edu mangwana tipedze nekanyaya yakasina musoro.
Kune vamwe vasiri magweta, mungatudze kuti chii chaizvo chamuri kuti maheads of arguments apa?
Musimpoti wenyaya kwatiri unenge uchi wakamira sei? Saka ndo anonzi maheads of arguments, kuti musimpoti tiri kumira kudare tichiti kudii. Saka ndo maarguments atenge tiinawo, saka ndo mapepa acho atiri kufaila iwayo.
Saka mune magweta mangani ari kushanda panyaya iyi?
Tine team of about 10 lawyers vari kushanda nyaya iyi.
Muri kufunga kuti munobudirira?
Aiwa, takahwina. Takatanga kuhwina election pakuvhoterwa navanhu. Kumutemo tichavarova futi, saka tiri kuvarova seri neseri.
Saka chii chinozoitika kana maendesa mapepa enyu aya nemusi wemuvhuro, musimboti wenyaya?
Tikaendesa mapepa edu nemusi wemuvhuro, tozomirira kudaidzwa kudare kunoita argument dzedu nomusi wechitatu.
Pamutemo nyaya inofanira kupera kunzwikwa rini? Pane nguva yakatarwa here?
Pane nguva yakatarwa muconstitution kuti inofanira kunge nyaya yapera within 14 days kubva musi wakaanaunsiwa maresult.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Zvichakadaro, gweta uye vari nhengo yeMDC Alliance asi vari kumirirawo vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi vachitungamira Build Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vaJacob Mafume vanoti magweta avachamisa akatoendesa mamwe mapepa aidiwa kudare nezuro.
Mapepa avo vakamaindisa nezuro, vakaindisa yatinoti answering affidavit yaipindura zvaitaurwa nevanhu vezeki neveZANU-PF vamunangagwa. Vakaendisawo maheads of arguments anova idzo mutemo yavari kushandisa kusapota zvavari kutaura panyaya yokuti maelections anga asiri free and fair. Mapepa acho takamaona akasevhewa kuvanhu vese nasherifu itinotarisa nezuro, takamagamuchira. saka kwasara mapepa ema respondents anokufanirwa kuuya nemand.
Tichitarisawo imimi muri kumirira vamanyika, mukatudzawo kuti zvizva muri kuitawo.
Isusu tiri kumirira vamanyika, takaisawo mapepa edu anosapota zvaitaurwa nemapepa avachamisa. Isusuwo client yedu vanova manyika vari kuti ivo pakaitika kubiririrwa kukuru kwazvo, pakaitika chitsotsi chaicho, pakaitika hugororo hwokuba mavhoti achiindiswa kuna vamunangagwa. Saka isusuwo takaisa mapepa edu anobvumirana, sezvo tanga takadamwa kukoti, and tichaisawo mapepa ekutaridza mutemo yatiri kusimbirirana nayo tichiwirirana neizvozvo.
Mune humbowo here wekuti sarudzo idzi dzinenge dzakabirirwa kutana kuti hadzina kufambiswa zvakanaka?
Humbowo hwakatekeshera, humbowo hwakazara. Waiswa muafidavit yavanyowa manyika, inova iyo inosapota afidavit yavachamisa. Pane afidavit yaiswa futi navamangoma inosapota yavamanyika neyavachamisa. Pana afidavit yaiswawo navashumba inosapota yavachamisa. Ava anga ari mapresidential candidates. Humbowo huripo vheki pachayo yabvuma kuti yakaresva kuedha masomo, yabvuma kuti yakaverenga mamwe mapolling stations ruviri ruviri. Haina kuexplaina musiyano wemapresidential votes nemavhoti eparlamentary. Sezvamanozivawo taipuwa mabalots ari matatu matatu pakuvhota. Kana wanga usingamadi waitaurwa zvonyorwa mubhuku. Kana wakamatora ukamakanda anofanirwa kutaurwa semaspoiled papers. Zvinova izvo zvisiri kutaurwa nevheki. Vheki iri kungoramba semwana mudiki anzi ndiani adya shuga. Iye akazara shuga pamuromo odeedzera kuti handizirini.
Gweta ravanova manyika veBuild Zimbabwe Alliance vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Zvichakadaro, nengwe dare reparamende rekuBritain reLabour Party vachimirira Vauxhall London amai Kate Hoy vanoti vakatarisira kuti dare reConstitutional Court remuZimbabwe ritonge nyaya yesarudzo iyi risina divi rayakarerekera. Marvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Vachitaura parunare neStudio 7 nhasi, amai Howe vati shuwire yavo ndeyekuti vatongi vaite basa nemazvo uye sarudzo dzidzokororwe kana dzisina kufambiswa zvakanaka.
Well, it would be very interesting to see if the courts and the judges rule fairly without any pressure coming from the government. You know, elections are not lost and fraudulently handled leading up to the election. It's what happens when the polls close. And I think there definitely were clearly irregularities. And even already the Zimbabwe Electoral Commission seems to have recognized that they made mistakes. So I think the international community will be very, very surprised if, in view of everything that's happened and some of the things that our electoral observers, both from the EU and the Commonwealth, have said, if at the very least they don't come out and say that there has to be a rerun of the presidential election. And I think that would satisfy everyone and give the people of Zimbabwe the opportunity to have a really open, genuinely free and fair presidential election between Mnangagwa and Chamisa.
Amai Howe ndivo sachigaro webazi reCross Party Zimbabwe Parliamentary Group muparamende yeBritain, uye vakashanya munyika pasi peCommonwealth Parliamentary Association kuzoongorora sarudzo dzemunyika. Vanoti kunyangwe hazvo munyika mainge musina mhirizhonga, vanopikisa vaisawana mukana wekuzvishambadzawo pane penyuro dzehurumende.
Access to the state media, it was very clear that there was no access really to the opposition from to the state radio in particular, and then the whole way that the ruling party had huge more resources. So we said that it was definitely going to be a less violent election than in previous times, but that if it was said to be freer and fairer, it was starting off from a very, very low base. And then of course since the election we've seen what happened in the immediate aftermath and the appalling shooting down of innocent people on the streets of Harare, which I think...
Tinotenda zvikuru Marvelous achiita huru kurapo na Mai Kate Hoy vanhu vanhengo yedare reparamende rekuBritain.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni varamba mashoko ari kutenderera madande mutande akaita seWhatsApp neFacebook ekuti zvinhu musangano ravo hazvina kumira zvakanaka sezvo riri kubomerwa mhosva nevamwe yekuti rainge ratsigira zvainge zvaburitswa kuti zvabuda musarudzo nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Vamakoni vanoti musangano wavo hauna matambudziko uye havana kumboti vanotenderana neZEC asi kuti vakangoburitsa ongororo yakaitwa mune dzimwe nzvimbo shoma shoma dzakavhotwa nevanhu.
Zvechokwadi tiri kunzwa mashoko ari kubuda mumadande mutande anoratidza sekunge ZESIN iri kudaidzira musangano wokuti itarise zviri kunzi zviri kuitika muZESIN. Hapana chokwadi nemashoko iwavo. News idzodzo ndo dzinonzi dziri fake. Hapana musangano wadaidzirwa, hapana musangano uchadaidzirwa wakaita seiwavo. Isu seZESIN hapana chatiri kuona chakashata chiri kuitika muorganization yedu. Tiringoonawo zvedu kuti pane zvakawanda zviri kutaurwa chitevera maelections akaitwa iyi.
Asi vamwe vanenge vanga vari kuchema chema vamakoni kuti zvamakaburitsa muchiita sekunge manga muchitsigira zvaiburitswa neZEC zvinenge zvaakurambwa zvinenge zviri kukonzerawo mutauro.
Chokutanga, hatina kubuditsa gwaro rinosapota position yakatorwa neZEC paikaonza maresults. Aiwa, isusu chatakangoburitsa chete yanga iri yatinoti sample based observation yakapa iyo maranges yataifungidzira isusu taita ongororo yatakaita kuti maresults anogona kubuda ari murange iyoyo. Makatarisa zvatakatarisa takati isusu vamunangagwa vaitarisirwa kunge vachiwana mavhoti anotanga ku 48% kusvika ku 52% yanga iri range. So you could get 48 aigona kuona 51 aigona kuona 52 ndo yatikati range yatakatakawapa. Takawanawo range yavachamisa ichitangira kuma 43 ichisvika kuma 48% ndo ongororo yatakaita. Hatina kubva tambotaura isusu kuti vamunangagwa vachaona mavhoti akati. Aiwa,
sachigaro wesangano reZESIN vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
ndino mugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chevechidiki umo matinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Maikove ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa taita rombo rokubata umwe wechidiki ari chizvarwa cheZimbabwe uyo anga achikwikwidza mumakwikwi ekuva Miss Africa wekuno kuUSA muzvare Natalie Mshore. Ngatiendei kwavari kutinzwe zvizere. Tinogamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki muzvare Mshore, makadenyu?
Makadenyu.
Aiwa, tiripo, tiripo. Right, mzware, ndakaverenga mbepa nao kuti muri kupinda mumakwikwi aya ekuva Miss Africa USA, makamirira nyika yedu yeZimbabwe. Ndiudzeiwoka mzware kuti chii chakaita kuti muve nechido chekupinda mumakwikwi aya?
Amai vangu pavakafa ndakaita period yekufungisisa ndisingafare, and then pandika applya for Miss Africa USA. Meleta trying to teach certain difare, and then that's why I decided to apply. Ndakuita chinhu chaindi teach certain di represent Zimbabwe in the best way I possibly can. So Miss Africa USA was the best thing, and I also wanted to do chinhu chai saida chiza kuzvishoni munhu wechisikana anokwanisa kunaka and kuve munhu akarongeka ne munhu anetsika. And also ndaida kurakidza mapfekero edu atinoita kuZimbabwe ne kutamba kwatinoita kuZimbabwe, nziyo dzatinotevera kuZimbabwe. Ndaida kushoni vanhu vari kuAmerica vaonewo kuti izvi ndo zvatinoitawo kuZimbabwe.
Ai, ndakunzwa zvizere. Ndakamboita mukana wekutaura nevechidiki vakasiyana siyana vanoita nezvekumodhela sezvamunoita imi. Kazhinji pavanobudirira makwikwi akaita seaya amuri kupinda, vanoita zvekutanga maproject kuZimbabwe akatarisira kubatsira vechidiki. Imi semuwo wechidiki ari kukwikwidza akamirira nyika yedu yeZimbabwe kumakwikwi aya, mukabudirira, pane zvamakatarisira kuita here zvichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutsvaga rubatsiro?
Iko zvino ndatotanga project iri kuZvimba District nevana vekuCenter for Total Transformation. Vana ivavo vamwe inherera, vamwe vanobva kumba kunenge kusina chikafu, vasina hembe. Saka pandikaenda kuZimbabwe 2 weeks ago, ndakatora vana 2 and mwachina ndenge nchimuendesa kuchikoro and mwachina ndenge nchimubhadharira magroceries every month.
Aiwa, takunzwa izvizere. Mzvare Mushore, tipewo mashoko enyu ekupedzisira ekupa zvizvarwa zveZimbabwe zvinokutsigirai.
Tekutanga ndoda kutenda vana veZimbabwe for supporting me, and I also want to say vana veZimbabwe, shingirirai nyika yedu ichaita nani. Mwari mwari wemunhu wese, and ngatibatanei and ngatifarire nyika yedu, especially patinoenda overseas. Vanhu vane zvakawanda wanda zvokutaura about Zimbabwe, but isusu as maZimbabweans tine basa rekuzvizvoni tirambe takashinga.
Aiwa, takudzwa emuzvare. Nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikuru nekuva nesu muchirongwa chedu chevechidiki.
Maita basa.
Manga makateerera hurukuro yataita namuzvare Natalie Mushore, umwe wechidiki anga achikwikwidza mumakwikwi ekuva Miss Africa wekuno kuUSA. Aiwa, vadiwa vateereri, nguva ndiyo inenge yatodyanana. Ngatisanganei svondo rinouya. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove. Ndokusiyai nichiti murara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wandi weStudio 7, asi nhasi tiri kumbopakurirwa chirongwa ichi naPraxidis Jeremiah.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Ariko kuchingamidzai ndi Praxedes Jeremiah. Nasuno muchirongwa tinamufundisi
ndotungira ndungamirira church inonzi Beam of Hope Churches International. Yakatangira kuZimbabwe. Yakatanga muna 2006. Tine ma branches mu Harare, Kwekwe, Gweru, Shirugwi, Zishamani, South Africa, Johannesburg, Pretoria, Zambia, Mulusaka, Namibia, Mvinduk, Lesotho, Maseru, Canada, Edmonton, Alberta. Nemuno ma America ku Longview. Ministry takatanga muna 2006, but takatanga kuparidza ndine 17 years. Ndizvo ordaino muna 2005 kuti nditange ministry. Asinisa ndatanga ministry ndandiri Cornerstone Fellowship International ndokwandandika. Marachizo ndituma kuti ndite basa re Beam of Hope Church.
Mapinda muchifundisi basa rakasimukira zvakadini?
Mwari akatiitira nyasha. Takatanga nevanhu vashoma shoma. Ndakatanga nevana vechikoro, ma students aibva college 17 mbamangu. Mwari ndobva atanga kuwanzawo nyasha. Basa richikura muHarare, basa ramira muHarare. Mwari ndobva anditi ndinoplanta imwe church kuGweru. Ndobva ndasiya church yaina mufundisi kwakuenda kuGweru. Katanotanga church kuGweru. In 6 months, church iyoyo yanga yakura zvokuita church yakakura Midlands, pakati pemachurch mahombe esanga atorimo. Basa remugweru ramira takabva tatanga chikoro chekutraina vatungamiri nevafundisi. Gweru momo chinonzi Kingdom Legacy. Vatatanga kusumudza maleaders nekutraina vafundisi. Tichizobva kuGweru marobha atuma kuenda kuSouth Africa. Vatanoplanta futi rimwe basa muJohannesburg, tichizoenda kuPretoria nedzimwe nyika dzese idzi. Mwari achizovhura mukana achitituma kuti tiite basa ikoko.
Kuno kuAmerica makazouya sei?
Kuno kuAmerica mwari anga agara akataura makore akati wandei apfuura kuti pane nguva inouya mangwana pamberi apo ndichakutuma kuti uende kuAmerica unoparidza shoko rangu. Ndine mainvitations akanga ambouya makore akapfuura, mwari aitaura neni kuti nguva haisati yakwana. Gore rapfuura mwari ndopa akazotaurira kuti gore ra 2018 ndo randaa kuda kuti uchiinda kuAmerica. So pesa apa ndaipiwa mainvitations but ndandisingauyi nemhaka yekuti mweya mangu ndainzwa kuti nguva haisati yakwana. Mainvitations akazouya muna 2018 ndoandikatanga kuita honor. Ndobva mwari avhurawo mukana wokuti mavisas aitwe.
Mochitipa shoko mugoritsinira.
Ndinoda kungoti kune mumwe nemumwe, Mwari akatendeka pashoko rake. Kana tikatenda tinoona kubwinya kwake. Zvisinei nekuti zvii zvakakukomberedza, but kudenga kuna Mwari. Zvaunotenda zvine simba rekudisida ramangwana raunogona kurana. Saka shoko raMwari rine simba kudarika ende pamusoro pekwatikazvarirwa zvakatikomberedza, zvatinokundikana nezvatisina kuwana mukana wokuwana kana tikatenda shoko raMwari. Bhaibheri rinoti kuna Romans chapter 10:17, kutenda kunouya nekunzwa, kunzwa kunouya neshoko raMwari. Mark 11:24 yobva yati, chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu kana mukatenda pamunonamata, tendai kuti mava nacho mugozova nazvo. Saka ndinotenda kuti Mwari ane zvakanaka zvaakarongera vanhu vake. Vanotenda vanoona kubwinya kwaMwari.
Mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nezvechitendero chechiKristu. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ave kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Chirangano chakaitwa,
chirangano cheropa chakanditendesa mukati memoyo.
Tinotenda zvikuru Praxedes Jeremiah, uye tinotendawo Christ Like Choir nekambo kavo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbokupei zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Dynamos yarova ZPC Kariba 1-0. Mutare City yarovawo Shabani Mine 2-1. Bulawayo Chiefs yakunda Harare City 1-0. Mutambo wekupedzisira Triangle yarovawo Yada 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Amai Tokozile Angela Matutu voradzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eHeroes Acre muHarare. ZANU PF yotura mapepa ayo mumatare mangwana ichiti vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira bato iri vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda. Asi veMDC Alliance nevamwe vari kutsigira vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Tava, tashuka kumagumo, ichirongwa chedu cha nasi, anokone kaine mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri Washington DC. Ndichiti msakanganu kuteira na udzedu ze mangwana, mangwana ni na 6 a.m. Iko zvino ndokusiya imina Gibbs Dube muna udze isindebele.
Soku isika tise.